Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani ewe tulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
kanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumiguru 27 2019. Makateerera ku Studio 7 nevenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu.
Mutungamiri wechikwata cheISIS Abu Bakr al-Baghdadi anourayiwa nemauto eAmerica. Vashandi vehurumende vochema-chema nenyaya yemihoro. Asi hurumende inoti iri kuedza nepose painogona kugadzirisa matambudziko avo. Ii ndiyo mimwe msoro inau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vazivisa nhasi kuti mutungamiri wechikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State kana kuti ISIS Abu Bakr al-Baghdadi akaurayiwa nezuro nemauto eAmerica eSpecial Operations muSyria.
Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice.
Abu Bakr al-Baghdadi akuchina. Ndiye akavamba nekutungamira chikwata cheISIS.
He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world.
America yanga ichitsvaga nemazoma tsvuku kwemakore akawana.
For many years, capturing or killing Baghdadi has been the top national security priority of my administration.
Va Trump vataura mashoko aya kumuzinda wawo White House nhasi mushure mekunge nyanzvi dzapedza kuvheneka mutumbi waAl-Baghdadi kuti dzione kuti ndiye here chaiye ainge aurayiwa. Hapana kana muto mumwe chete weAmerica akaurayiwa muchiitiko ichi, kunyange zviri kunzi pane vamwe vakakuvara. VaTrump vati al-Baghdadi akazviputitsira bhambo rainge akazvisungirira achibva afa nevana vake vatatu mushure mekunge aedza kupinda mumwena waainge achera kuitira kutiza. Sangano revasori remuAmerica reCIA rakabatsira kusora kwainge kuina al-Baghdadi. Al-Baghdadi akatanga kutungamira chikwata cheISIS muna 2010. Muna 2013 akatanga kushanda nechimwe chikwata chaitsigirana nechimwe chikwata chinopurikidza mwero cheAl-Qaeda. Al-Baghdadi ainge achiwanda kuurayiwa kwemakore mashanu apfuura. Akapedzisira kubuda pavideo muna kubvumbi pane penyuro yeISIS yeFakhan. Mukuziya nezvenyaya iyi tabatawo vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muWashington DC vaCalvin Manduna. Tavabvunza kuti kuurayiwa kwaAl-Baghdadi kunorevei kuna vaTrump neAmerica.
Zvakakosha zvikuru nekuti chikwata cheISIS changa chava shungurudza, although vanga zvavo vati nyararei kuvakwanisa kuvanyararidza pavakaenda kuSyria uyezve vachikwikwidzana neRussia naivo vaBashar al-Assad. Saka vanga vati nyararei zvavo, asi kumutungamiri vaTrump zvakakosha zvikuru nenyika yeAmerica kuti vakwanise kutaura kuti ISIS vaivhiringidza nekuuraya mukuru wayo.
Asi semaonero enyu muchiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, munofunga kuti kufa kwaAl-Baghdadi kunoreva kuti chikwata ichi chabva chaparara here?
Kwete. Takaona nepakafa vaBin Laden. In fact, yakabva yatotanga kunetsesesa ISIS yachona, although yeBin Laden anga asiri mukuru weISIS aive hake kune nerimwe chikwata.
Okay.
Asi vese ndingati vanotora inspiration kubva kwaari, magroups wayo, maideology avo akada kufanana, it's all radical Islam. So a lot of them vaitora inspiration kwaari. Iye Bin Laden wacho kuurawa kwake hakuna kuradza Taliban, yakadzora tsvimbo yainge ichingonetsa. Saka kubura kwa al-Baghdadi mchangoona vachiramba vachiendera mberi vanga vachipa interview kune mamwe ma henchmen ake kuti vanozviona sei vanga vachitaridza kuti they had made contingencies kuti mukuru wavo akafa vanoramba vachiendera mberi sei.
Ko kuna va Trump izvakakosha sei kuti ivo vachitungamira nyika yeAmerica pabva paurayiwa munhu anga achitsvagwa zvikuru imo muAmerica macho?
Handidi kunyanyo zviremekedza nekuti ivo vaTrump vane nyaya dzakawandisisa dzichatora presidents ofa nyaya iyi. Nyaya dzeeconomy, nyaya dzematrade war and iyo impeachment yavo. Ndifunguti now it would drown out all that noise. It will probably be in the news cycle for a few days and then ichaona zvanyarara futi ikoko nyaya dzeisis. I think election it will turn a lot more on nyaya dzedomestic policy dzanetsa kuno kuamerica.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaCalvin Manduna vari parunare muWashington DC muno muAmerica. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 inotema isina divira yakarerekera. Kutanga nemuvhuro mangwanani kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Sachigaro weApex Council, amai Cecilia Alexander vanoti vashandi vehurumende vavanomiririra vaomerwa zvakanyanya neupenyu sezvo hurumende iri kukweva makumbo panyaya yekuvawedzera mari dzemihoro. Amai Alexander vanoti vamwe vakuru vakuru mumapazi ehurumende vavi kutoita tsika yekutyisidzira vashandi nekuvamanikidza kuti vauye kubasa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata amai Alexander.
Parizvino hurumende haisati yadzoka kwatiri. Zvinovawo zvimwe zvaakutotinetsa isu sevamiriri vevashandi nokuti last week takaenda kuhurumende tikanotura chichemo chevashandi kuti havachakwanise kuafodha kuya kubasa. Tarisiro yedu yakanga iri yekuti kana hurumende ine shungu yekuti basa rayo rifambe zvakanaka uye ine zvido zvevashandi pamoyo vadai vangadai vakadzoka kwatiri by now, but tiri kuona kuti havasati vadzoka kwatiri. Taitotarisa kuti by Friday last week tinenge tavadzoka kwatiri nokuti tiri mumeeting patakatura zvichemo zvevashandi ivo vakati vaakuenda kunonzwawo kuvakuru vavo kuti zvofambiswa sei. Zvinova zvinhu ndo zvatanga takangomirira, asi chotinetsa tonzwa kuti mamwe madhipatimendi umo vanhu vari kutya kuti vasauye kubasa. Vamwe vacho vari kuramba vachienderera mberi vachikwereta mari, vamwe ndo vari kufamba nzendo dzakareba vachiya kumabasa. Zvinova zvinhu zvisingatarisirwi kumushandi. Saka tanga tichitotarisira kutoti hurumende zvaisati yauya kwatiri isu sevashandi, vamiriri vevashandi, tichiona zviri kuitika pagiraundi hatingangorambe takatarisa. Saka takawirirana neApex Council kuti early next week tiri kusangana kuti tione kuti tozvifambisa sei.
Saka pamungati chikamu chakakura sei chevashandi chiri kukwanisa kuti chiende kubasa?
Izvi hazvidi kuenderwa kana kun'anga kana kumagweta nokuti ndo inonzi yakazvitonga. Mukangotarisa mari iri kutambira mushandi 1023 nyama ichiita $100 per kg, zvinongokudzai zvega kuti vanhu mari yavo haisikwanisa kuuya, vamwe ndo havaisikwanisa kusvika kubasa. Saka nyaya itoripo ndeyekutoti zvinotombototikatyaramadza nezvekuti nyange vamwe wacho vanoramba vachiya kubasa dai hurumende ichizvifunga yaizviona kuti vamwe vamwe vanenge vakutongoya kuzoitawo zvavanoitawo kuti vawane mari. Nokuti kana tikanyatsotozvitarisa vanhu of course they really religiously continue to come to work from Iraqi. Gano nekuchika ikoko, but at the end of the day, wadata samari yao, yako, yao ya wanutambira nini. Ukaiweka uchaona kuti, mariwa iko nuti munanga kwa nse kujika kwa yako basi. Saka matawarea tukita eso, sisi tukiko tibora chairo chairo, ritori mnandare urumende, kutu urumende ikadirisi. Atisu sewa shava, miriwe wa shandi, chakuchisangala neki, mutono, alright. Chatapa government nguwa hii kutuwa kadirisa wasu kukadirisa. Todini, tishenda mberi, nukuti atinga ngura mbataka tasa chona, washanda wachiramba kwa ya kubasa, wachiramba wachua ya kubasa, nukuchika, iwo wawasa nga kwa nse kwa foto.
Asika urumende irikuti irikumbo kupayo marize kubazirika na karautima cost of living adjustments, uye irikuti uo isha pa washandi bonus kupera kwe gore.
Bonasi tino tenda chaisho kuti wakati wano tipa 100% pati chatukunya nyo tenda hizi mariacho uandu wae uremu wae chatukutenda is the principle ya kuti wakuti wacha badara bonus based on the total ngirikin package ya munu asi tika so shitani sautipa mari utambira munu ishoshi nyangwe wakati 100% yacho shichaba isira wa shandiri isitaka unguru ratika onoti tiu azimbo nyansi kubatira washandi
sajgaro esanganore apex council amai Cecilia Alexander vari parunare muharare sezo tichitema tinadivira tinorerekera tabata ogurukota rinoona nezvevashandi Dr. Sekai Nzenza
vaona January president vakati aiwa vanhu vaomerwa tichimba tapa cushioning allowance January kusvika kupera kwamachi ndokumba zvinhu zvaramba zvichingokwira zvakare president wakati zvakadaro vapei 400 million kuti tibatsire vachimba vapuwa simba tasvika muna July tikati zvakadaro zvinhu zvaoma futi ngatichimbopai 50% yesalary yemunhu wega wega pamusoro pesalary yake yemwedzi tichimba tawedzera tichimba tazoti muna August apfuura uno tikati lowest paid worker mushandi tomboti mushandi anopama anofamba nematsamba kana mushandi anotsvaira tingati ndo watinoti ndiye mushandi ari pasi akamba hanzi ngachinda pa 76% increment ichibva yasvika pa 1023 kuteerera kuri kuita government kuti zvechokwadi zvinhu zvese zviri kuramba zvichingokwira iye zvinoti akupinda muna November hongu vashandi vari kuchema chema inyewo saminister wesocial welfare ndinopindawo musupermarket ndichingoona kuti zviri kuramba zvichidhura saka muna November muno tichapa bonus pamwe chete nemaallowances hasi hazvireve kuti tavhara musuwo wekutaura tinofanirwa kuramba tichitaura kuti zvinhu zvitinakire tese kunyange tiri munguva yakaoma
vashandi vari kuchema chema zvamuri kutaurawo nenyaya yekuti pese pavanowedzerwa mari zvinhu zvinobva zvawedzerwa semakurukota ehurumende muri kumbotaura here nevemabhizimisi kuti nyaya iyi igadziriswa
nyaya iyoyo iri kutaurwa iri kunyanya kumiririrwa nemumwe wangu anonzi honorable minister Dlovu ndove kuindustry and commerce ivavo vari kutaura chaizvo nemaindustry kuti aiwa haikonai kuramba muchingokwidzawo kazvinhu iniwo tinenge tine yatinoti tripartite negotiating forum iyo yakaapurovwa ikasainwa naPresident musi wa 5 June gore rino iyi inomirira kuti vanhu vematrade union nevanhu vemabhizinesi negovernment ndo pautatu hwedu kuti titaure nezvekuoma kwezvinhu iri pato inyowani asi kubva kutanga kwaraiswa ranga richiri kumboronga kuti vanomiririra vashandi ndevapi vanomiririra varidzi vemabhizinesi ndevapi nevanomiririra government ndevapi anenge achicheya iyo yatinoti tripartite negotiating forum ndini ndinoicheya
ivo vamwewo vashandi vekuapex council vari kutiwo vamwe vavo vari kutyisidzirwa kuti vauye kubasa ii chokwadi here ichi
apa handingazive asi zvandingangotaura ndezvekuti danga ndine musangano wekuongorora yatinoti strategy yeministry yese ikoko ndakanga ndine vanhu vematrade unions neveapex council iyi nyaya yekutyisidzirwa handina kumboinzwa asi ndingade kuinzwa kuti tione kuti tingapagadzirise sei
gurukota rinoona nezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vari parunare muharare
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika zvuru mazana makumi masere vanzi vabve kunzvimbo iri kuSonoma County kuchamhembe kwedunhu reNorth California nasi sezvo pari kutyirwa kuti vanogona kurasikirwa neupenyu nekuda kwemoto uri kuririma munzvimbo iyi. Mamirioni evanhu muCalifornia haana magetsi pari zvino sezvo akaparadzwa nemoto. Moto uyu uri kuwedzerwawo nemhepo ine ukasha iri munzvimbo iyi. Nhumwa yeAmerica mukuedza kuunza runyararo muAfghanistan vaZalmay Khalilzad vasvika munyika iyi kuti vaite nhaurirano nechikwata chemuAfghanistan cheTaliban. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakambenge vamisa nhaurirano idzi. Rwendo urwu ruri kuuya panguva iyo sangano rinoona nezvesarudzo muAfghanistan reAfghan Independent Election Commission ratara musi wa4 Mbudzi kuti rive zuva resarudzo. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuzeya nyaya yezvedambudziko regomarara rezamu, iyo yatinoti nechirungu breast cancer. Tichitarisa kuti mwedzi uno nyika dzose kusanganisira Zimbabwe dziri kucherechedza Breast Cancer Awareness Month. Muchirongwa tina Dr. Precious Rutendo Nokwara Matenda. Dok, ndino mukamuchira muchirongwa. Nhasi muchirongwa tiri kuzeya nyaya yezvedambudziko regomarara. Nemaonero enyu mungati idambudziko guru here?
Tinotenda zvikuru sana kuti koka pachirongwa. Dambudziko regomarara rezamu idambudziko gurusa rinobata vanhu vakawandisa pasi rose.
Dambudziko iri idambudziko rinobata vanhu kadzi chete here?
Dambudziko iri rinobata vanhu vose, vanhu kadzi nevanhu rume, kunyangwe zvaro rakawandira kuvanhu kadzi.
Zvino dok, ndudzeiwo chii chinofanirwa kuitika kuitira kuti munhu azive kuti ane gomarara rezamu?
Chekutanga ndicho kuti vanhu vazive machanges anoitika pamuviri wavo vachinge vaona gomarara rezamu. Kuburikidza nemaprograma akaita se-breast cancer awareness, mifananidzo yemachanges anoitika pazamu panyaya yegomarara, zvakaita sekuti ganda rezamu rinochinja, rinogona omarara, rinogona kuita maburi maburi kunge ganda reorange. Vanokwanisa kuburitsa zvinhu paminyatso yavo atinoti madischarges emhando dzakasiyana siyana. Vanokwanisa kuwana bundu muzamu, vanokwanisa kuwana mwandabvu muhapwa nezvimwe zvakawanda zvakadaro. Munhu achinge aona kuti zamu rake rachinja harisisiri zvaraimbova kana kuti ari kunzwa kurwadziwa kwaasinganzwisisi, vanofanira kuenda kunotariswana nachiremba vovatarisa. Vanobvunzawo zvekare yatinoti medical history yavo kuti vaone kuti machanzi avo ekunge vane gomarara akawanda sei kana kuti mashoma sei. Vochiita voongarora nemishina uye vanogona kutorwa kapisi kepai paita machanges voendeswa kumalaboratory kuti vanotariswa kuti gomarara here kana kuti harisi.
Kana munhu aine mubereki akambova negomarara rezamu, iyo yatinoti breast cancer, pane mukana here wekuti naye achabata chirwere ichi?
Hongu, naiye anogona kuibatira. Saka zvinenge zvakakosha kuti agare achiongororwa nemachiremba kana kuzviongorora iye neyatinoti self breast examination mwedzi wega wega. Ikakasirawo kubatwa zvinobatsirawo kuti ikasire kurapwa zvakanakisa.
Chirwere ichi chirwere chinobatwa nevanhu vakuru chete here kana kuti pane mukana wekuti vechidiki vanokwanisa kuchibatawo?
Hongu, vana vadiki vanogona kuibatira, uye kazhinji yevana vadiki inowanza ine ukasha.
Dok, ndakambowanawo mukana wekukurukura nevanhu vakambobata chirwere ichi. Chichemo chavo chikuru changa chiri chekuti chemotherapy kana kuti mushonga wavanoshandisa unodhura zvikurusa. Pane dzimwe nzira dzekurapa chirwere ichi?
Hongu, kune dzimwe nzira dzavanokwanisa kubatsira nadzo kunze kwechemo chete, dzakaita sesejari neyatinoti radiotherapy. Vanhu vanongokurudzirwa kuenda kuna chiremba, vanoudzwa nzira dzose dzavanokwanisa kubatsira nadzo.
Aiwa, nguva ndiyo yadyana naDoc Petai Chirongwa muchipawo mazwi ekurudziro kune vanhu vane chirwere ichi.
Kurudzira ndinopa vanhu vane gomarara ndeyekuti ngavaende kuzvipatara vanorapwa chirwere chavo chichiri kwekutanga kuti chikwanise kubatsirikana. Mazuva ano ndinoona vanhu vanoenda kumaprofita kana kunoshandisa maherbs. Zvinovazoita kuti vanonoke kuenda kumachiremba. Nguva yaya vanozosvika kumachiremba chirwere chiya chinenge chatopararira zvekuti havachagone kubatsirikana.
Aiwa, takunzwai zvakanaka Doc, tinotenda zvikurusa nekuva nesu muchirongwa nhasi. Muri yeZimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @bigmy3bigmyke3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzikurukure panapa pachirongwa chedu cheve chidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo bigmyke3 paTwitter nepaInstagram. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu cheve chidiki. Apo tichange tichienderera mberi tichibata nyaya dzinosangana nevechidiki munyika. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove, muri yeZimbabwe. Bye bye.
Aiwa, tinotenda zvikuru Mike Hove. Iko zvino tochimboenda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondibatsira. Yesu
simba. Manhero akanaka vatereri, ini ndiri Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Tinopa vanasikana vedu zita rekuti ropafadzo, tichiudzana kuti ningi naningi vakaropafadzwa. Asi kana tichiti munhu wakaropafadzwa, tinenge tichirevei? Kuti tinzwisise nyaya iyi, nhasi tina Reverend Oliver Mandisodza, the man of valor, purpose and vision. Reverend Mandisodza, makadini?
Ndinofara baba Tanonoka Wande, kana chiparo zvenyu.
Tiudzeiwo mufundisi, chii chinombonzi kuropafadzwa?
Nyaya yamataura iyi inyaya hombe zvikurusa, nyaya yekuropafadzwa. Shida tina kutangira una kuti nyaya yakatangira papi? Tinoiona mushoko raMwari. Mwari ndo anotanga nyaya yekuti uropafadzwa, saka wakadana Abhurahamu achitaura nyaya yekuti ndichakuita rudzi rukuru, ndichakukomborera, uchanzi wakakomborera. Ationa kuti nyaya yekuropafadzwa zvinhu zvakanaka zviri kuindiswa, zviri kutarisirwa pamunhu, kushuwirwa kwakanaka. Tingati inyasha dzaburukira pamunhu anenge achifanirwa kusangana nekuropafadzwa ikoko.
Nyaya yekuropafadzwa inyaya yemari here? Chii chatinonyatsoona pamunhu kuti uyu munhu akaropafadzwa?
Kuropafadzwa kunoonekwa nezvinhu zvakawanda kusanganisira mari, patingati zvinobatika, zvinhu zviri materials. Kureva kuti mariwo zvakare mucherechedzo wekuropafadzwa. Asi zvichida tinoda kutarisa futi kuropafadzwa kuti kunoyopa pane zvemweya. Saka kuropafadzwa ngakutariswe nenzira yakapamhama, kwete kungoti tikangoona mari chete tofungwa ndokuropafadzwa. Nekuti kazhinji kacho zvinogona kuzoreva zvinhu zvakasiyana siyana. Vanhu vaakutsvaga mari nenzira yekuti vangonzi aa, ndakaropafadzwa. Saka tinoda kuti tinyatso kujekeserana kuti aiwa, kuropafadza nyaya yemari haisiingori chete mucherechedzo yekuti munhu akaropafadzwa. Pane zvinhu zvizhinji zvinoita kuti munhu anzi akaropafadzwa. Mariwo ine chikamu chainoita, asi haisiriyo bedzi inova mucherechedzo yekuti munhu akaropafadzwa.
Mufundisi Mandisodza, chimwe chatingada kuziva ndechekuti sei Jesu akati vakaropafadzwa varombo pamweya?
Mukada kuona inyaya yakataurwa, pane zvinhu zvakawanda zvakanzi zvaitaurwa maropafadzwa tingati waideclare. Tazoreva kuti mweya wako tambotaura payapa, unoropafadzwa panyama, pane zvinoonekwa, unoropafadzwa kuti pamweya. Zvoreva kuti kana mweya wako usina kugutswa, uine kushuvira kuzadziswa, ipapo jitanga ati unova wadzadziswa uchangwa chokwadi chokwadi chinokutungamirira kuupenyu takuropa pagwa pamweya kana uri muromo pamweya zero kuti ine shuwiro yekuona zvinhu zvadzikisa ipo pasina kukwanaiwa pobva pakwaniswa panokwaniswa sei panokwaniswa neshoko ramwari nekunzwa shoko rezvokwadi zvinowata paakataura nyaya iyi haana kungoitaura yakamira badzi kuti wakaropa fadzwa pamwe varombo pamweya wakataura zvinhu zvakawanda wakaropa fadzwa awaya muzita ramwari wakaropa fadzwa munhu anofamba munenzira dzakanaka akaropa fadzwa uyo munhu anochema nekuti wachanyaradzwa wakaropa fadzwa anozvininipisa akataura zvinhu zvakawanda zvoreva kusanganisiwa kana uri painewo varombo pamweya hazvingoroibedzi kuti munhu anofanira kunge ari murombo pamweya agoraropa fadzwa zvozvozvamira zviri zvega angatitarisa zvinhu zvakati wandei zvinoitika mukurarama kweupenyu zvoreva kuti wani ivavavo vanhu vakaropa fadzwa vasazvitarisira pasi
kuti munhu ave awaropa fadzwa anenge akumbira here kana kuti mwari anongomupa
maropa fadzo anokumbirwa maropa fadzo anouya maropa fadzo mwari vanongotipa tisina kunga takumbira zvazvinoita ndezvo kuti mwari havana kutipa fomula yekuti iyi ndiyo inoshanda asi soko ranga anotijekesera kuna Deuteronomy 28 inobva yakuratidza kuti maropa fadzo kazhinji kacho anouya tingati ari conditional pane zvinofanira kuitwa unofanira kufamba nenzira yekuti udhizivhe ukodzere kuwana kuropa fadzwa unogona kunga ine mari kanonoka asi usina mufaro pakati pako haungati wakaropa fadzwa unotona une dambudziko saka kuropa fadzwa kunouya nenzira dzakasiyana siyana tinogona kukumbirawo zvakare mwari tiitirei zvakanaka zvade zvakanamata munamato uya akati mwari ndirangarirei mwari akamuitira zvakanaka akaropa fadzwa
kana ndisina kuropafadzwa ndinogona kungorarama upenyu hwangu here ndikaenda kudenga ndega ndisina maropafadzwa
hatiende kudenga nekuti tine maropafadzwa ndatina maropafadzwa tinongoenda kudenga nekuti tine ukama hwatiinawo nemwanakomana wamwari
aiwa vateereri tinoimba kuti manzwisisa nenyaya yokuropafadzwa tichibatsirwa nhasi naReverend Oliver Mandisodza veMen of Valor, Purpose and Vision. Reverend Mandisodza, tinotenda zvikuru nenguva yamachandisa kutandara nesu nhasi.
Tinotenda mbika ndowimba kwazhinji wabatsirika.
Ini ndiri Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro ndichiti ndinoimba kuti munenge muinesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Aiwa tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinoda kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo katinoshandisa Jesu isimba rangu. Iko zvino tombotarisa nhau dzemitambo. Pamitambo yemasemifinals yechibuku cup yatambwa nhasi, Highlanders 3 FC Platinum 0 kuchiti ZPC Kariba 2 Manika Diamonds 1. Sezvo Gaibake Freeman na Alec Machesu tabatashuka kumagumo chirongwa chedu sezvonguva yedu yapera regaitimbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wechikwata chinopfurikidza mwero cheISIS Abu Bakar al-Baghdadi anourayiwa nemauto eAmerica muSyria. Vashandi vehurumende vochema-chema nenyaya yemihoro vachiti vamwe vavo vari kumanikidzwa kuenda kumabasa. Asi hurumende inoti iri kuedza nepose painogona kubatsira vashandi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Tokusiya mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soko isika tisenda ba ku VOA Ndebele.